Avo iya manisha mwari zanduna kuchivu nasi vachimurazika mutauriwe muri wa Prosper Chonzi vanoti muri ya rasi kwa zvikuru uye Cornelius munhu anga asinga nzvengi pachokwadi kubasa nekumuri.
Cornelius anga ari munin'ina wangu, but he was more of a friend than munin'ina. We used to do a lot of things together. Anga tichishanda tese tizvinhu zvakawanda mumuri. Anga tichiita naye nakoni. Kushayika kwake zvisina tarisiro zvatigura kunorira. Asi gwanza rekuti richanetsa kuti rivharike. Ningochitarisirawo kuti mavane manin'ina makusvika vanin'ina vakuma50 makudai makugadzirira kuita upenyu hwakanaka, muchikudzawo mhuri dzenyu, muchivaona vachikura vachienda kuchikoro. Mungondika.
Vachonzi vanoti vakaziva zvakawanda pakutapwa nekutorwa kwenhau kubva kuna nduna.
Kuti mukomana anga richitaura chokwadi, uchida kana usingade chokwadi chinongobuda. Saka ndinotendawo nematorerwo ari kuita nhau kuti munhu anongotaurawo zvaari kuona. Zvinhu sezvazviri zvichiinforma the public semashandiro aita Cornelius anga asinga nzvenge nzvenge zvaari kuona, achiwirira nazvo asingawirira nazvo anongokutaurirai. Zvanga zvichishanda zvakare mumhuri kuti kana akadai handisi zvidai zvimukoma madii taita takadai. Ndo zvatanyanyosirwa kuti kutaurira nachokwadi buditsa zviri pamwe. Ende anga asingaite grudge zvekuti ndichazoti ndokuudza mangwana ndomboita gore ndakagumbukira, kwete, aibva angozviburitsa ipapo nyaya yatopera.
Hamusandi makashanda naCornelius anga ari
mumwe mutapi wenhau yakashanda nanduna kwemakore akawanda. Farai Musaka audza Studio 7 kuti nduna aisava mufetufeti wezvemhandoro kwati chete, asi aisimudzira vatori venhau vechidiki.
Handingati nyaya yekuti handingatauri panapa ndichimirira vanhu vakashanda naCornelius. Ndinotaura sabhururu samukoma, nekuti pendakatanga ndichibva kupoli kuattachment yangu ndakatanga kuchira kuHerald, news editor wangu Remungosha wakanditi munhu auchafamba naye ndiCornelius, ndiye uchakufundisa basa. Kubva musiwo nawo tikazosangana zvekustandard, akazotanga kundiintrodusa akushanda kuAPTN, ndaishanda seassistant wake futi. Zvazviri zvebasa, ushamwari hukoma. Hapana hama dzangu dzisikazivi Cornelius, hapana hama dzake.
Uyo akazvarwa muna 1970 akashandira makambani anosanganisira Masvingo Provincial Star, Herald, Standard nemakambani ekunze, uku akadzidzisa basa vechidiki vakawanda. Ndakamirira Studio 7 kuChivhu, ndini Godwin Manguja.